Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 6/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanhu kumasvingo vanoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvandudza mitemo yesarudzo zvichapa kuti sarudzo dza 2023 dziite mutauro nemhirizhonga. Hurumende yotatarika kugadzirisa dambudziko remagetsi. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi eWorld Cup kuKata. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu mudunhu remasvingo anoti bhiri rakaparurwa nehurumende rekuvandudza mutemo wesarudzo reElectoral Amendment Bill rakasiya zvakawanda zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena pasina kubirira nekunetsana. Vayambira kuti sarudzo dzegore rinouya dzinogona kuita mhirizhonga inotyisa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wokuongorora bhiri iri waitwa nesangano rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI, vanorwira kodzero dzevanhu vati hurumende haisi kukoshesa kuvandudza zvinhu zvikuru zvinoita kuti sarudzo dziitwe pachena. Vachitaura pamusangano uyu sadyaro wezesini masvingo vamunyaradzi chauke vati bhiri iri rakanyanyonangana nezvinhu zvina zvakaita sekota yemadzimai, kushandisa kwerezinesi yekutyaira motokari pakuvhota, pamwe nekurambidza vanenge vakapara mhosva kuti vamiririre vanhu pazvigaro. Vati izvi zvese izvi zviri mubumbiro remutemo panyaya yekuvhota nekudaro kuzvidzokorodza, uye hazvibatsiri pakugadzirisa nyaya yekuti sarudzo dziitwe pachena pasina kupokana.
Nekudaro tiri kuti issues ari kurezwa muElectoral Amendment Bill haasi kuchinja zvakanyanya Electoral Act. Then takatarisawo maissues acho tikamaongorora tinoona kuti mareforms aya they are purely administrative, haasi kunyatsobata chaipo chaipo panoita kuti maelections ave free and fair.
Vapinda mumusangano uyu vati bhiri iri rakasiya nyaya dzakaita sekuvandudza komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuti iite basa rayo isina kwayakarerekera. Kupedzwa kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika, kushandiswa kwemadzishe pasarudzo, pamwe nekushandiswa kwezvikwanisiro zvehurumende nerimwe bato mamwe mapato asina. Vamwe vakaita savatatenda mandondo vecommunity action platform vanoti hurumende yakapedza nguva ichiita zvina basa pane kupinza nyaya dzekuvandudza ZEC iyo inogara upomerwa mhosva yekuita sarudzo yakarerekera divi rimwe.
Asi tikuona kuti izvezvi nawo pareforms mazvino chaiwo chaiwo atotara sekuta ZEC yakazara mafoma military personnel hazvitariswe zvanozviva vanotozviignora, asi chiziva kuti zvinokanganisa credibility yemaelections. Toona zvekuti futi muzeki kune maofficials, macommissioners, vakaita sana naJasper Mangwana, vanobuda pachena vachiratidza kuti vanosupporta barotoresi anopiwa. Izvo zvinoita kuti maelections asave credible. Saka isu zinise maonero angu, mareforms avari kuswera vachitendera kuti vari kugadzirisa haana maturo kuvepedza nguva.
Izvi zvatsinirwawo navaAlan Moyo vesangano recommunity for action in Southern Africa kana kuti siasa, vati nyaya dzemhirizhonga dzatoveme munyika idzo dzichaita kusarudzo dzisaitwe zvakanaka.
Neenvironment iri prevailing izvozvo hationi sekunga sarudzo dzinouya mugore rinotevera dzichange dziri free and fair, nokuda kwezvatareva zvepolitical violence, nokuda kweintimidation, kwabviswa kunoitwa matraditional leaders nedzimwe nemamwe mareasons akawanda zvisingaita katenderedza electoral process in Zimbabwe.
Mukuru webasa Mureo Agenda for Youth Transformation kana kuti RAFT vatinacho chirape vati nyaya yekupindira kwemadzise munyaya dzezvematongero enyika inofanira kunge yakaiswa mubhiri iri kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe pachena.
Saka tichangoona madzishe achiva ari panhapwa yekuteedzera zvinenge zvine zvichiita nevanhu vakwanisa kuvapa mari mainstitutions anovacontrola kuti varambe varipo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezdi vastanford nyatsanza vati vari kuita misangano iyi kuti vanzwe pfungwa dzevanhu.
Tiri kuita misangano yakaita seyataita nhasi mudunhu remasvingo. Taure nevagari vemasvingo kuti chii chiri kunyanya kunetsa kuti maelectoral reforms ari kutaurwa nezvavo asaimplimendwe. Ivo vativudze zvavanoona kuti zvinogona kuita kuti maelectoral reforms aya aitwe.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo munyika vaziyambi ziyambi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo, asi vakamboudza Studio 7 kuti hurumende yakavandudza zvakanyanya mitemo ine chekuita nezvesarudzo, asi vanopikisa vanoti uku kungotaura pasina zviito. Mutauriri wezek vajasper mangwana vati vanga vari musangano patavabata kuti tinzwe divi ravo vakati titumire mibvunzo asi havana kupindura patapinda pamhepo. Vamwe vagari vataura musangano uyu vakaita savamadhidha Dida vati sarudzo dzegore rinouya dzinogoita kuita sei sarudzo dzemakore ose sezvo mhirizhonga kumatunhu akawanda munyika yakatotanga. Mapurisa ari kupomerwa mhosva yekutarisa kuti wabuda mumba mani isati yasunga vanhu, kunyange vachiti havafambi nedivi rimwe kunge gakanje. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Apo nyika iri mukucherechedza mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume here, vamwe vanorarama nekutengesa mumigwagwa kunyanya madzimai vari kuchema-chema nekwavanoti kushungurudzwa vachidzingirirwa nemapurisa. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7, mumwe anotengesa mumugwagwa mai ana moyo washe vati zvinotuma madzimai kutengesera mumugwagwa kusamira zvakanaka kweupfumi. Vati vakawana chouviri mukutengesa zvinhu kwavanoita zvinogona kuderedza dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Nekusatorwi nemurume kana waane kamari kako hauchakakaritsa munhu uchimuti ndipowo mari kana fizi kana chi, unenge uchigona kuzviitira. Saka ukauya kuno ukasvikodzirambidzwa futi kutengesa unobva wave nestresi. Ukaswera kumba kwacho unopedzira kana maura hamuna pisi nevana unenge uchirwisana navo nekudi.
Vaenderera mberi vachiti chinopa kuti vatengesere pese pese nyaya yekutsvaka pavanokwanisa kuwana vatengi.
Pane munhu paari kutengesera icatchment area yezvinhu zvake zvaanazvo zvaari kutengesa ndopane maclients ake.
Izvi zvatsigirwawo namai Otilia Chikandira, avo vati mhirizhonga iri kunyanyokonzerwa neurombo nekuti mhuri dzinenge dzisina chekubata. Vatiwo shuviro yavo ndeyekuti vatengese vakasununguka.
Nekuti urombo hunoita kuti ndikadzokera kumba ndisina chehuyi, vana vari kuda chekudya, baba wouyawo achiti havana chekubata. Noisi yacho inonyanyisa. Kosi mumba kuti muwe nemufaro unge mune chekubata, mumwe auya nehupfu, mumwe auya nedomasi, tikabatanidza mhuri dzinorarama.
Mumwewo munhurume anotengesera mumugwagwa vaangirai mwoyo wati D vatiwo kudzingirwa nemapurisa kunopa kuti vaende kumba vari maoko chete zvinokwanisa kuwedzera dambudziko remhirizhonga mudzimba.
Izvi zvinotibatsira kuti ndinowana cheuviriwo kana ndichitengesa. Ndikacheuviri ndinokwanisosvikawo kumba uko ndichipawo vadzimai mari yekuti vatenge shuga, vatengewo kana muriwo kana kuti vabatsirikewo semhuri. Kana tikaramba tangogara zvinomudziresa kunetsana mukati memba. Wani mudzimai anogona kushaya kana chekuti vadye mumba, hapana chekudya, hapana chekuti kana simbe kuti kudzaura. Saka ndikapota ndichidai ndichienda kotsvaga hurumende katitenderera tipote tichitengeswa zvakasununguka. Zvinotibatsira izvozvo kuti noisi mhirizhonga mukati memba inoita shoma.
Mutauriri wekanzuri yeHarare vaInnocent Ruwende vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo vanotengesa mumugwagwa vari kuchema-chema nekugaroita wakiti negonzo nemapurisa kusanganisira ekanzuru, vati vatengesi vanofanirwa kutevedzera mitemo yekanzuru.
Harare haritendezi vanhu kungoisa zvinhu zvaya vachitengesa pese pese. Mabhaino zvedu haatenderi izvozvo, zvisinei kuti varume kana kuti vakadzi, nekuti mashops amunoona ari muguta umu vanobhadhara mari zinesizi kukanzuru, ende vari kukomburinawo kanzuru kuti isusu tiri kubhadhara mari kwamuri asi muri kubvumira vanhu kutengesa panze pemashopu yedu. Saka hatikurudziri vanhu kunge vachitreda mumapevhimendi nemauyi, vanokanganisa even vanhu kufamba. Ndosaka tine misika inoitirwa izvozvo. Kumarukisheni kwese kune misika iyo isina vanhu yatinokurudzira kuti madzimai ivayo vange vachitora.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vatiwo basa ravo nderekuona kuti vanhu vatevedzera mitemo.
Munyika mune mitemo ka, isusu mapurisa hatiisi mitemo, mitemo unoiswa kuparliament. Saka vanhu vanenge vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mitemo.
Mazuva 16 ekudzivirira mhirishonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana munhurume anotanga kucherechedzwa musi wa25 mbudzi kusvika musi wa10 svita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vadzidzi vashanu kubva kuZimbabwe vasimuka munyika nhasi vakananga kuMalawi kumakwikwi ezviperengo kana kuti African Spelling Bee. Nyika 15 kubva muAfrica dziri kutarisirwa kukwikwidza mumakwikwi aya. Kuti tinzwe zvizere nezvemakundano aya, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Spelling Bee, Advocate James Bayanai.
Panguva inoyi tiri kuenda kumakwikwi eSpelling Bee Competition, Africa Spelling Bee Championships, dziri kuitwa kuguta reBlantyre kuMalawi kubva musi wa6 December kusvika musi wa11 December. Apa patingati igungano remabest young spellers from all over Africa vari kuungana kuBlantyre ikoko vachimiririra nyika dzavo.
Munga pamuenzaniso here wedzimwe nyika dzinenge dzakamiririrwa kumakundano aya?
Pane vana vari kubva kuEthiopia, tine vana vari kubva kuGhana, tine vana vari kubva kuNigeria, South Africa, Botswana, vese vari kusangana ikoko for maspelling competitions. Saka aya macompetitions ekuti mawinners mamwe achawana mukana wokuenda kuAmerica for inonzi yo Scripps Spelling Bee competition. Nemibairo yakawandisisa chaizvo. Isusu seTeam Zimbabwe tatumirawo vana vanokwana ivo kuita 5.
Vari kubva kuzvikoro zvipi?
Vari kubva kuGokomere High School, tina Chivasa, tina Cedric ari kubva kuCBC Christian Brothers College, tina Shieti Yaomstini ari kubva kuChristian Brothers College, tina Jordan Kaki, then tina Binga Ndadi Millicent. Vese ivavava vari kuenda vakamiririra Team Zimbabwe vachinokombitawo pa makwikwi iwayaya.
Munga tsanangura here nezve African Bee Spelling Competition kuti inoitwa kwapera makore akadii, uye inoitwa munyika imwe chete here kana kuti munyika dzakasiyana siyana?
So Africa Spelling Bee Championships inoitwa every year in different countries. Previously takambotumira team yakaenda kuKenya, tikatumira timu yakaenda kuUganda, South Africa. Saka tiri kutarisira kuti vana vedu vachanoperforma zvakanaka sisa chaizvo ikoko.
Mukuru weZimbabwe Spelling Bee, Advocate James Bayanai, vari parunare kuTexas muno muAmerica na Blessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Iye zvinotombotarisa imwe nyaya yanga iri mumatare edzimhosva. Anoita zvekutsikisa mimhanzi kukambani yeChill Sport Records iri kuMbare, Tafadzwa Levels Kadzimwe, apiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yaari kupomerwa yekufukura hapwa nekutenderedza pamadande mutande vhidhiyo yake achiita zvepabonde nemumwe muimbi Ashley Shashil Moyo. Ashley Mwana wevaimbo wegurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo avanga vari mudare nhasi. Levels ambenga achida kutongerwa mhosva yekubata chibharo uye kurova Ashley, asi Ashley anonzi azoti haana kubatwa chibharo kana kurohwa. Levels anza abhadhare mari yechibatiso inosvika madhora emunyika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 Zimbabwe dollars. Ari kuramba mhosva yaari kupomerwa iyi uye achadzokera kudare musi wa20 zvita. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri vehurumende yechiuto muSudan, General Abdel Fattah Burhan naGeneral Mohamed Hamdan Dagalo, vanoti vakazvipira kutevedzera chibvumirano chavakanyorerana nevatungamiri vemamwe mapato nemasangano anopikisa ari pasi peForces for the Declaration of Freedom and Change. Vari kuda kuti mauto aendese masimba kuvanhu. General Burhan vati kutungamira avari kutungamira kanzuro yemauto iri kutonga vati semauto vakadzidziswa kubva vachitanga kuti mauto hafaniri kuramba achitungamira nyika. Asi vamwe vanopikisa muSudan vari kuramba kutambira chibvumirano ichi uye hapana nguva yakatarwa yekuti urongwa hwekuendesa masimba kuvanhu hutange. Vanhu veGeorgia muAmerica vari kutarisirwa nemusi wechipiri kusarudza mumiriri wavo mudare reSenate pakati pavaRafael Warnock veDemocrats uye vaHaskell Walker vebato remaRepublicans. Sarudzo idzi dziri kuitwa kechipiri kana kuti runoff sezvo pasina akakwanisa kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana sezvinotarisirwa kuti munhu akunde. Pari zvino maDemocrats ane zvigaro makumi mashanu mudare reSenate, maRepublicans aine zvigaro makumi mana nezvipfumbamwe. Pakaita mangange pakuvhota, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vanovhota zvinopa mukana wakakura kubato remaDemocrats. Kurwisana kunotyisa kunonzi kuri kuenderera mberi kumabuda zuva kwenyika yeUkraine iyo iri kurwisana neRussia. Mauto ari kurwisana zvakasimba mudunhu reDonetsk. Vatungamiri vehurumende yeUkraine vari kuyambirawo kuti vanhu vachatarisana nedambudziko guru rekudzimirwa magetsi sezvo Russia iri kuenderera mberi nekubhomba magwenya emagetsi nekunocheneswa mvura yekunwa. Asi hondo iye yave kutyirwa kuti yave kusvika kwakaipa sezvo Ukraine yatanga kubhomba nzvimbo dzemauto muRussia chaimo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi weChina kuita musangano nevatungamiri vedzimwe nyika kuti vangabatsire seUkraine. Nyanzvi mune zveupfumi, vashandirwi pamwe nevashandi uye vezvitoro vari kuyambira kuti kana dambudziko rekushayikwa kwemagetsi rakatarisana nenyika rakasagadziriswa nekukurumidza richakonzera matambudziko akawanda anosanganisira kukwira kwemitengo yezvigadzirwa zvemunyika izvo zvichazoomesera veruzhinji. Mutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vakurai Macheza vanoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi munyika riri kuvabata zvakanyanya zvokuti vanga vakatarisira kuti hurumende nezesa vachakasika kurigadzirisa.
Dambudziko remagetsi robata munhu wese ari muZimbabwe, hakuna angati ini ndiri nani, idambudziko renyika, saka rinobata munhu wese. Nesuwe vemabhizimisi tiri kuafektwawo zvakanyanya, tisamhongwa kuti magetsi ari kunesa, saka ari kubata munhu wese. Handifungi kuti pane angati inini hazvisiri kundibata bata.
VaMacheza vanoti nekuda kwedambudziko iri vashandirwi vave kutsvaga nzira dzekuti varambe vachigadzira zvigadzirwa zvavo dzinosanganisira kuti vashandi vashande usiku kana kushandisa moto wezuva kana wemajenareta, izvo zvavanoti zvinenge zvave kuvadhurira zvinozoita kuti vasiyire mutoro uyu kuvatengi.
Vamwe vanoshandisa madiesel generator, zvimapetrol generators kuti mungowana kuinda apo napapo. Vamwevo vavasingasenzi usiku, vakusenza usiku vava singasevenzi paweekend, vava kusevenza paweekend. Ndo panenge pana magetsi, noti kuti pamazuva iwayo nhambo idzodzo hakuna hako madambudziko anenge ariko, asi ari nani pane dzimwe nguva. Macost of production ako anokwira, saka cost of generating of that productive power inenge yati kurei, but unotoona kuti dziri nani pano kuti uvhare business.
Izvi zvinotsinirwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, avo vanoti kushandiswa kwemajenareta nevemakambani kunowedzera mutengo wezvinhu, izvo zvinozodhurisirwa kuvatengi.
Vatenga dhiziri ravo sezvoda kuti vaise mitengo iyoyo kuvanhuwo zvavo kuburikidza nekwidza mitengo yezvinhu.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU, vaKenya Shamyarira, vanoti dambudziko riripo nderekuti hurumende pamwe nezesa havasi kukoshesa zvinhu zvakaita sekuwanisa nyika magetsi, vachiti panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti magwenya emarasha ashande.
Saka zvinofanira kunge zvichiitwa ndezvekuti dai taita kuti one colliery yaenda pafull throttle production yecoal, coal iyoyo yoiswa kuBulawayo thermal power station, imwe yoiswa kuKwekwe, imwe yoiswa kuHarare, magetsi ochigeneratwa from coal opindwa munational grid.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei? Vakuchera vanoti
zvinotoda kuti nyika itenge kugadzira magetsi akawanda. Pari zvino tinoona kuti pane dambudziko rekuti zvikaridha hakuna mvura kuhwange tiri kugadzira magetsi mashoma. Ekutengawo acho atinotenga kuMozambique nekusouth Africa mashoma. Saka panenge pachitoda hurongwa hwekuti tinge tichikwanisa kubika magetsi tichishandisa iwo marasha atinayo, mvura, chero nesola, nekuti tinoona kuti munyika muno muzuva rakawanda zvikuru tinokwanisa kugadzira magetsi tichishandisa zuva, asi zvese izvozvo zvinenge zvichida kurongwa zvakanaka.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi runonzi riri kukonzerwa nekuderera zvakanyanya kwaita mvura mudhamu rekariba uko kunogaiwa magetsi. Zvinonziwo hurongwa hwekuti nyika itenge magetsi kusouth Africa huri kuvhiringidzwa nekuti kambani yemagetsi kunyika iyi yeEscom ine matambudziko ayowo, uyewo Zimbabwe inonzi haina nhoroondo yakanaka pakubhadhara magetsi kumakambani ekunze anomboibatsira. Kunyange hazvo vakawanda vari kukurudzira kuti hurumende yevake magwenya emoto ezuva akawanda, vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti izvi zvinokanganiswa neuori sezvakaonekwa mune mamwe makambani akambopiwa mabasa ekuita izvi nehurumende mumashure.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Pamutambo weRound of 16 weFIFA World Cup Qatar 2022 uri kutambwa pakati peMorocco neSpain, mutambo uyu wapinda muextra time muchire mekunge zvikwata zvaita mangange 0-0 mu90 minutes. Morocco ndicho chikwata chemuAfrica chasara chichiri mumakwikwi aya. Kana zvikwata izvi zvakaramba zvakaita mangange muextra time, zvinenge zvakureva kuti vanenge vakupinda kumapenalty. Mumwe mutambo uri kwenenguva dza9 p.m. uri pakati peportugal neswitzerland. mumakota finali parizvino zvakamira zvakadai. Croatia ichatamba neBrazil, Netherlands neArgentina, England ichitamba neFrance. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya weStudio 7 abata muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa.
Izvi zvinoreva kuti chikwata cheMorocco kana takatarisa zvikwata zvese zvanga zvaenda kunomirira Africa, ndotenda ndicho chakuona kuti tisimudze mureza weAfrica yese. Asi hazvo tatarisira kuti vakagona kubata mutambo wavo zvakanaka kana tinawo kunosvika kumakota finals, uye chingaita chikwata chekutanga, nokuti tichayeuka kuti maWorld Cup yakapfuura hapana chikwata chinobva kuAfrica chakabuda mumagroup stages. Apa gore rino rakaita nani, nokuti kune zvikwata zvakaita seana Morocco yava naana Senegal vakagona kubuda mumagroup stages vakapinda musecond round. Asi hazvo chikwata cheMorocco ndicho choga chagona kuti chisvike musecond round, chakatarisa kuti nyange mukota final chingasvika, ndoko chikakunda nhasi chikwata cheSpain. Mutambo wavari kutamba apa vanoratidza kuti vari kugona chaizvo, asi ndotenda chikwata cheSpain experience chisakangana kuti vakambokunda muWorld Cup, uye vane vatatu vachiri kukura vakawanda, asi experience ndiyo inogona kuzonetsa chikwata cheMorocco. Takatarisira kuti kana vakagona kuzvibata zvakanaka pamwe mutambo tingagona kukunda veMorocco vangagona kukunda veSpain.
Totarisa mimwe mitambo iri kutevera ichange iri kutambwa munguva inouya, munoona mitambo ichibuda sei?
Mumwe mutambo uchatambwa nhasi ndoweePortugal neSwitzerland. Portugal ine vatambi vakawanda vanemukurumbira vakaita sana Ronaldo, vakaita sana Bruno Fernandes. Nechikonzero chekuti vane vatambi vakadaro vanomukurumbira vakawanda vakatarisira kuti pamwe ingangobudirira, asi Switzerland inozikanwa hakusi kwekutanga kutamba kuWorld Cup, uye inozikanwa ichitamba iri timu yakasangana. Ndo zvingaibatsira kuti ikunde pamutambo wavo wavachatamba nePortugal. Asi maonero andinoita chikwata cheportugal chisingagona kukunda, nokuti chine vatambi vakawanda vari kutamba mutambo wenhabvu mumaleague ane mukurumbira.
Tombotarisa iyo makota finals aya, pane zvikwata zvatopinda pari zvino, munoona zvakamira sei?
Pane mutambo uchatambwa weEngland neFrance. Maonero andiri kuita chikwata cheEngland chikasagona kubata zvakanaka mukomana Mbappe, iye Mbappe ndopanogona kuchinja zvinhu. Popatakatarisa kuti Amelo kune vakomana vaanotamba kumashure kuEngland iye vana mapaya nana Stones, Amelo kuti vachatamba sei kuti vagone vadzivirire mukomana Mbappe iye ari kupisa mutambo weWorld Cup gore rino. Asi chikwata cheFrance tinoona kuti chine vanozvevatambi vanogona kutamba vakaita sana Dembele ivana Giroud iye kupinda vamwe vose vakatambira chikwata cheFrance. Iyo France ina vatambi vakawanda hayo, hamene kuti chikwata cheEngland chichagona here kuti chidzivirire vatambi ava vane mukurumbira vanobva kuFrance kuti vasavakunda. Tikatarisa mumwe mutambo zvikare uchauya weArgentina apo inenge yakasangana neNetherlands, ndomumwe mutambo wakatarisirwa kuti uchanakisa zvikuru. Asi nyika yese yakatarisa kuti Lionel Messi achaitei, ndiye anowanzovabatsira chikwata chavo cheArgentina kuti chibudirire.
Uyo anga ari muongorori wenhau dzemitambo Tandazani Zimbwa achitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 ari muBulawayo. Muchirongwa chedu cheThe Connection chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo na8pm, tine hurukuro nezvedambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ratarisana nevechidiki vakawanda munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanhu kumasvingo vanoti hurumende haisi kuratidza kuzvipira pakuvandudza mitemo yesarudzo zvichapa kuti sarudzo dza2023 dziite mutauro nemhirizhonga. Hurumende yotatarika kugadzirisa dambudziko remagetsi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gaino Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kujonga kande miri osiphe indaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 kumpalakazi 2022 ngugeno Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
the exclusion of youth in this process is a direct attack on the future of young people for which our nation's backbone was created and embraced on. We strongly disagree with the proposed delineation of boundaries by the Electoral Commission. This press conference is an appeal to the leadership of this great nation to revisit the role of young people in their constituents.
Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imibono yabo kuhlelo lokwehlukaniswa kwemingcele wezokuvota ole delimitation. Abafundi abafika phose amachumi amabili 19 abe college le Great Zimbabwe University eMashingo abalimala kakube engozini yemoda benelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yesikolo ezizimeleyo, ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imibono yabo kuhlelo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota ole delimitation. Bakhuthaza iZEC ukuba icabangisise ngohlelo lolu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula leZimbabwe Youth Action Platform lithi ukubekwa kwemingcele kudelimitation akuzange kugoqele izifiso zabatsha ngoba imibono yabo ingazange ikhangelwe. Ekhuluma lentatheli izindaba umkhokheli wenhlanganiso leyo Mnumzana Tondera Ichidawu uthi kabathokozi ngendlela uhlelo lolu olwaqhutshwa ngayo.
We believe the exclusion of youth in this process is a direct attack on the future of young people for which our nation's backbone was created and embraced on. We strongly disagree with this proposed delineation of boundaries by the Electoral Commission. This press conference is an appeal to the leadership of this great nation to revisit the role of young people in their constituents and to consider our right to express our views in the configuration of our nation's boundaries.
Ukubeka sithi ukubeka kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani labameli bephalamende. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi abantu asebebhalise ukuvota kumele bayehlula ukuthi imininingwane yabo ilotshwe kuhle yini kuvoters roll. Kumaviki asanda kwedlula uMnumzana uHloyile Sligwana umholi weZEC uthi kukakathekile ukuba uZulu abekwazi ukuba isebenza njani inhlanganiso kulokusola.
I don't know what to do.
Itila nxa kukhona okuyabe kuphambanisekile kumele kulungiswe ukuze uhlelo lokudwetshwa kusha kwendawo zabameli bepharlamente lamakhansili olwe-delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka-2023. Umnumzana Brian Ncube webandla leZap uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalisa ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengebandla leZap asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hayi ukuthi kukhangelwe ukuthi kuregister abantu abangaki ukuvota. Ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo ngoba sesikhangela abantu abaregister ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki. Abasela ntshukuntsho yokuthi bavote. So singakhangela ukuthi ngendawo kuvele kuregister abantu abangaki ukuvota.
Kuza kwenza ukuba inani labameli bezigaba edayile ephalamende beye balutshwane emathebeleleni ngoba uhlelo lokuqoqa ukutsha ama-constituencies olwe-delimitation soluzaqala kuzinga elaphezulu. Ibandla le-MDCT lalo lilombono omunye okufakazwa ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leli.
Ibandla le-Movement for Democratic Change alijabuleli yonke into eyenziwe ngale delimitation ngoba sibona isandla seZANU-PF esansuku zonke sokuwenza ubugwelegwele ngokukhipha ama-constituency iziqendo ezivotelwayo lezi ngendlela ababona engathi yibo izabenza banqobe. Kule ndawo eziningi ofica khona indawo zemaphandleni sezifakiwe emadolobheni.
IZimbabwe Electoral Commission ZEC ithi ekuhleleni kutsha ama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumntondolozi Ndlovu.
Abakhankasela umbuso okhululekileyo kuleli bathi kabakholwa ukuthi ngempela ikhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abayisilinganiso samathumi ayisikhombisa ekhulwini 70% abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Amanani la avezwe isikhulumeli salikhomishini umnumzana uTloyile Sligwana kuphephandaba leHerald izolo. Kodwa umnumzana Sligwana kachongo ukuthi ngamanani abambekayo i-70% le icho ukuthi kahle kahle sokubhalise abantu abangaki. Uthe njalo abantu abalokhe bengakabhalise elizweni lonke kodwa abalelungelo lokuvota bangamathumi amathathu kuphela ekhulwini 30%. Lokhu kumangaze abanye ngoba inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokhetho zizimele zihle zikhala ngokuthi balutshwane abantu asebebhalisile ukuvota kukhetho luka-2023. Okwenza abaningi basole njalo yikuthi ZEC iyala ukuveza uluhlu lwabantu abazavota ole-voters roll osokudale ukuthi imangalelwe emthethwandaba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abakwalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote kuthiwe sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo. Ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe, ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga. Baningi kakhulu abatsha, kakuvumi ke ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i 70% sebe registile ukuvota ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu, akulabufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo. Okucacayo ukuthi lilutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalelwe kade likhangelelwe. Ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo zokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona, ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo.
Kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yizeki liqiniso na?
Akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo we freedom of information, we access to information osivumelayo thina esibela amalungelo abantu, esivikela amalungelo abantu, ukuthi siye sicele inhlanganiso njengabo zethi lengatsha zikahulumeni ukuthi zisiphe information ezisebenzisayo ukwakha umthetho, ukwenza ama policies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu. Ungaya khona kakulandelwa leyo mithetho kanjalo, ngakho ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo. So kungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo, nxa sikhangela lathi senze yethu i-research ezimeleyo, sicwaninga sisodwa, siya kubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho kwenzakalayo. Abantu balutshwane ababhalisileyo kula labo kukhulunywa ngabo.
Kule nhlanganiso ezizimeleyo, labantu abazimeleyo Ncube asebehambe enkantolo befuna ibambe izeki ngamandla ukuthi yethule iveze i-voters roll. Ungathini ngalokho?
Konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izekhi lazo zonke ingatsha zikahulumende zilandele umthetho, ikakhulu ophathelene lama-election. Ngokuba uma kungenziwanga khona lokho, kuluzaba ngolunye ukhetho lwempikiswane okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo, okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle. Ngokuba ubudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba buza babuhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo. I-voters roll ingeyinye yezinto eziqakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo, ikakhulu uma i-voters roll kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula, ayi hard copy kodwa iphume i-soft copy, okulula ukuthi uyi-analyze, uyihlolisise, uyicwaningisise usebenzisa i-computer yakho. Ngakho izeki kumele ikhiphe lawo ma-copies njengoba umthetho sitsho, ukuze ukhetho lulandelelwe kahle, luvikelwe, kuvikelwe ivoti labantu, kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota.
Umnumzana Efi Dlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Abafundi abafika phose amachumi amabili 19 abekolichi le Great Zimbabwe University eMashingo abalimala kakubi engozini yemota benelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Lingozi yokubhewuka kwekhombi eyayibathwele yenzakale bevela bhalisa ukuvota lokukhankasa bekhuthaza abatsha emangweni wabo ukuba labo babhalise ukuvota. Okhokhele umkhankaso wokuthi bathole lolu sizo intatheli izindaba elodumo umnumzana Hopewell Chinono obike ekhasini lakhe lenkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter ngalolu daba. Uphindele ebulenjini ebonga uDokotela Mbusi Mlalazi oyingcwethi yokwelapha amathambo ocine ebelapha kungelambadalo. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Bernard Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eZimbabwe National Students Union, ZINASU, ngalolu daba.
Kwinyanga ephelileyo beziunion besenza amaprogram yokuthi siredisise ama-student ukuvota. So lokhu sikwenza kumaprovinsi wonke. So kwemashingo ama-student ethu abengu-19 esekhombini siyaredisisa abantu esaredisisa ama-student ukuvota loku-orienta abasanda kujoyina i-union. So bathekeze baredisi ukuvota ikhombi ade kuhamba ngayo yasikontsha yasikhumizini yasiphume emgwaqweni kwaba i-other accident. And khonapho abangu-9 yabalimala kakhulu
Kwakudingakala imali enganani?
Inani lemali angilayo for sure, but kwakulama operation okumele enziwe na umuntu eqambile kufakwa insimbi zokuhlanganisa amathambo, ngoba iqambo kwakhona kwakungasikhokana kwama-join ayekuqambuka okusesimeni esithi. Kwasekungenele ubaba wakuyasithi kwathina uza-operator-ke labo abalimeleyo engabadalisi. Lokhu kuya ngemva kokuthi ebonile wezwa nomehlakalo lo ela khonapho omunye wama-student ethi omunye wayelimele kakhulu yenelisa ukuthi aselashe akaze isa insimbi esandleni. Sikhuluma ngikathesi sengcono sefakele plus seselashe endinawo bonke labo abelimele bonke sebelaselayelashwa sebesibangcono eselashebesezinziwe sesapha kongalisupport upresident ye-opension yosomthamisa wahamba wakona la yemva kokuthi se-operative.
Kubaphambanise njani ezifundweni bona ababalimalayo?
Ye, kubaphambanise kakhulu ngoba sikhuluma nje ama-examination yiyonali nalezi le okutshengisa ukuthi amavili alabasabasebenzela bakhuthile kakhulu ezintweni njalo lakhathesi ngiyabele kubesemhlimini kuyaba-affecta kakhulu ezintweni zabo. But ngike ngayababona mina ngafika emashinko khona le ngabafica bekhanyele ngabantu asebezimisele futhi ukuqhubeka lapha bezintweni khona ngendaba zinabodirectisesin okutshengisela ukuthi bona bathi ye mehlakalo yakwenza njele but ayisiyo into ezabamisa ukuthi baqhubeke bezenza i-bodirectisesin.
UMnumzana Benon Ncube ukhokhela iZimbabwe National Students Union ZINASU esixoxelayo ekobulawayo. Zindala zombili namhlanje kukhetho lokudinga ozamela isigaba seGeorgia edala leSenate phakathi kukaSenator Raphael Warnock webandla lamaDemocrats lowebandla lamaRepublicans uMnumzana Herschel Walker. Lolu lukhetho osoluphindwa olwe runoff ngemva kokuba ababili laba babe ngutshiki lobhanqa kukhetho oluqhutshwe ilizwe lonke olwama midterm elections. Ingcwethi zezokhetho zithi uSenator Warnock ukhanya ekhokhela kunombolo zalabo abathi bazamvotela kulalabo abakaWalker. Abohlangothi ababona ngezomkhathi kwele South Africa abeSouth African Weather Services baxwayisa ukuba kungaba lengozi yempophoma zamanzi esigabeni seGauteng ngemva kokuna kwezulu eliningi kulesi sigaba. Kukulesi sigaba njalo okube lengozi yokutshaywa ngumbane kwabakade bekhonza kwelinye icawe abalitshumi lane 14 ngesonto bahle bafela khonapho. Elemelika libikwa libhekane lodubo lokuqonga kwenani labantu abalaliswa esibhedlela ngenxa yomkhuhlane we-influenza flu ohlaseleni lonyaka okwedlula eminyaka elithumi edluleyo. Lokhu kubikwe ngabohlangothi olwe-US Centers for Disease Control and Prevention, CDC, bekhuthaza ukuthi abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kulo mkhuhlane. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yesikolo ezizimeleyo, ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Esinye isikolo esilabafundi abahlala esikolo abakuboarding sazise abazali ukuthi bahlawule amadola edlula inkulungwane ezine zamadola eMelika, $4,210, kuthi ezinye zifake indleko lezi zaba yizigidi ezedlula ezimbili zamadola eZimbabwe, $2,035,000. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abazali bayakusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo bebika ukuba okwenza bakhetha. Abazali bayakusola kakhulu ukukhuphulwa kwendleko yezikolo bebika ukuba okwenza bakhetha izikolo ezingakhokhelwa nguhulumende yikuba eminyakeni edluleyo ababalisi bezikolo zikahulumende bahleli bekhalale umsebenzi. Lokhu kugcina kuncindezela abafundi ilungelo labo lokuthola imfundo ngokugcweleyo. Unkosikazi noMagugu Mpofu, omunye wabazali, uthi uhulumende bekumele aqale akhulumisane labazali.
Siyananzela ukuthi eZimbabwe kusebenza ama-currency amaningi, kodwa bekukuhle ukuthi kuqale kukhulunyiswane lathi, ngoba asoma-private school kuphela asibhadalisa nge-US, nama-government school sokufanana. Phambilini besisehlulwa ngama-7,000 RTGs, ama-30 US sizakwanisa nala abawafunayo.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba kuye moyo, uthi abantwana babayanga abasoze bayifunde ngokuswelakala kwemali.
Akube ngumlando kahulumeni. Khona ngokuhulumende usethengisa imfundo. Amanye ama-private schools abiza aze ayebiza $4,210 US, kuthiwe ngeyomntwana we-boarding. Izisebenzi zikahulumende, i-US dollar eziyinikwayo layo eyi-allowance yi-$220 US. Kuchoni kithi khonoko, kutsho ukuthi imfundo isingeyalabana balemali. Uqalisa phansi ngapha e-primary, sizabe silabantwana abaningi, sisiyafika ku-grade 7 sebebalutshwane. Nxa imfundo isiyi-4,210, isinkwa sizaba yimalini.
UMnumzana Stevenson Dlamini, ohlaziya ezomnotho njalo efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo, uthi akumelanga ukuthi abantu bebanjwe ngamandla ukubhadala indleko zesikolo ngedola leMelika, ikakhulu ezikolo zikahulumende.
Lokho akulimazi umnotho welizwe, akula esingathi economic impact edirect on ilizwe leZimbabwe, ngaphandle kokuthi kudala ukubandlulula phakathi kwabanothileyo nabangatholiyo, abangenanzuzo ethe xaxa.
Unkosikazi Nelisiwe Mathuthu, umzali, uthi uhulumende alubana ungezelela iholo labantu ukuze wonke umuntu enelise ukufundisa abantwana.
Siyadana njengabazali ukuthi uhulumende avumele into enje ukuthi sibhadale ngamayosi. Ngaphathini izisebenzi zakhe sikaholi loni yosi, sizoyenelisa njani ukulibhadala leyosi alifunayo? Ngabe kumbe asikhuphulela iholo phela bekuzoba ngcono, and asazi lokuthi sizoyenelisa yini.
Imizamo yokukhuluma loMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Kodwa ngenyanga kaHlangula, uMnumzana Thawungana Ndoro wayechaze ukuba izikolo sezivunyelwe ukuthi imbadalo zazo zibhadalwe ngedola leMelika. Wengeza ngokuthi abazali balakho ukubhadala ngemali yakuleli, kodwa kusetshenziswa isilinganiso sebhanga elikhulu esifakiweyo esalolo suku. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sekunjalo, sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo weVOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Aba kumdlalo wenguqu yabesifazane bathi eZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokuthona kwaba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yenguqu yabesifazana eZimbabwe Women's Football, uSisili Malunga. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi kungcwatshwa uMalunga owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Women's Football, uSusan Chibije, uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaMalunga.
ukudlula kwamalunga kusa-affecte kakhulu because umalunga ebengumama we-women football. Saqalisa i-women football umalunga sihawula singala anything. Besebenzisa imizimali zethu besenza ama-meetings, izindlu zethu, and okuningi besithatha imali kuzikhwameni zethu ukuthi girl child ibe iphumelele kumdlalo wengubo. So kathesi ukuthi umalunga uhambile uzazihlupha ukuthi ngubani uza-advise abantu. Because abantu bakhona kathesi kabafuni ukuthola i-advice from us.
Owayengumgadli weqembu lesizwe le-Mighty Warriors ufunga inyamuthukwa uthi umalunga udlale indima enkulu kakhulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu kucelela besifazane.
Ngakusho ukuthi silahlekelwe kakhulu ngoba umama umalunga usikhulisile lami nginje siphume ezandleni zakhe sibancane sesengabantwana besikolo ukhangele up to now bekunguye obelokhu ehambe sisekela. And it's so unfortunate for the girl child. I didn't want to bring her a taste because akulanta basizabayazi. Umama uMalunga was a blessing from God. And I'm happy to say ukuthi uNkulunkulu usiphile a chance to be with such a great woman. Yithi nxa simkhangele sithi she was a mother and a half. Because wayengakhethi.
Kwaba umsekeli kamgcini sihlalo weZimbabwe Women's Football League uSamkeliso Silengane uthi umalunga ubenakekela abadlali bomdlalo wenguqu kungakhathalekile kuba ngabesifazane kuphela.
Silahlekelwe kakhulukazi ngoba balutshwana omama kwelakithi eZimbabwe abazinikeleyo kumdlalo wenguqu. Ngoba umdlalo wenguqu kwelabomama ufuna umuntu ozinikeleyo. Umama uMalunga ube ngumuntu ongakhangelelanga inzuzo. Uma yakade iphatheka kunguqu yabomama konke nje liyabobaba inguqu yonke nje jikelele. Ukhulise abaningi emdlalweni lowu lami ingazithi ngaphandle. Ukuqala kwami ukuyatsha impembe abaningi abangaziyo umama lo nguye wangikhuthazayo.
UMalunga odlule emhlabeni ngolwesine njalo obekwe namhla ekuseni emathuneni e-Lady Stanley koBulawayo. UMalunga ubumbe iqembu lakhe elithiwa izisizimisele ngomnyaka ka-1995 kwathi ngemva kwalokho wasebenzela iqembu le-Highlanders labesifazane. Olunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu emdlalweni we-FIFA World Cup ozadlala namhla ebusuku iqembu le-Portugal lizadlala le-Switzerland ngehola lethoba nomunye. Amanye amaqembu asedlulele phambili kwisigaba se-quarter final ngabalisa ele-Brazil, ele-Croatia, ele-Netherlands, Argentina, England kanye le-France. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela uDubo osoluhlasela abasakhulayo baseZimbabwe lokuthatha izidakamizwa. Kusanjalo kumdlalo wenguqu oweWorld Cup 2022 iMorocco isiyenelise ukungena esigabeni sama quarter finals emncintisweni wenguqu wamazwe omhlaba ngemva kokunqoba iqembu elimele iSpain. Lo mdlalo ufikise ihola lengxenye amaqembu omabili lokho kungutshiki lobhanqa kungela elihlohlileyo. Angene ku-extra time kwaswela elihlohlayo aze angena kumbekwa ama-penalties lapho kugcine iMorocco ichayela amabuleni 3-0. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso yabasakhulayo abasekela ibandla leZANU PF leZimbabwe Youth Action Platform bathi abatsha kabazange baphiwe ithuba lokupha imbono yabo kuhlelo lwehlanganiswa kwemingcele yezokuvota olwe delimitation. Abafundi abafika phose amathumi amabili 19 abekolleji leGreat Zimbabwe University eMashingo abalimala kakubi engozini yemota sebenelise ukuthola usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa oluvele kuZulu. Iningi labazali eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yezikolo ezizimeleyo. Ezinye zazo sezifuna bakhokhe inkulungwane phose ezinhlanu zamadola eMelika. Sesiligqiba ke lapha ohlelo lwethu lwanamhlanje. Sihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.